Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 24/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mapanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kurangwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwakatsemura masangano aya. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa natanonoka wande weStudio 7 na Reverend Dr. David Simango vezayo Jafford in Faith Church iri kuBolton kuUnited Kingdom. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvisinei kupisa kwange kuchiita kunze nhasi, zviuru zveratsigiro webato reMDC zvazadza nhandare yemukoba stadium kuti zvinzwe vachamisa vachitaura. Pasvika vachamisa munhandare, vamwe vevanhu vachengetedza vamboita dambudziko sezvo vanhu vakawanda vange vachida kuswedera pedyo navo kuti vanyatsovaona. Mumashoko avo kuvatsigiri vavo vachamisa vati zviri pachena kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nemakakatano aripo pamusoro pezvematongerwo enyika pakati pavo nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Vati vanobvuma kuita nhaurirano, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kutungamirwa nevanhu vasina divi ravakarerekera, kwete ivo vaMnangagwa pachavo.
Tawirirana kuti zvatakabirana toita sekuendesa nyika mberi, toita transitional mechanism yokufambisa nyika mberi. VaMnangagwa kana muchigona mombondipawo norova tuye ini morova tuye tichivamba takadaro after toona kuti anotungamirwa zvinorudia. Political dialogue is a necessity to unlock the political stalemate in the country. Ndakatora kuona signals of sincerity. What are they? Hatiri kuona masoja edu achipinda munyaya dzekuina maroadblock. Ngaaite kumabharati nokundo kwatinovanda tikaanivhedzwa vobuda havo vakudhilani vanhu.
Vati zviri kuitika munyika pari zvino zvakangofanana nekuti mune hurumende mbiri sezvo ivo vakasarudzwa nevanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu, ukuwo vaMnangagwa vakanzi nedare reConstitutional Court ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri wenyika. Vati nyika ingaenderere mberi iri mumatambudziko airi vachitiwo vari kuzopa vaMnangagwa nguva shoma yekuti vabvume kupinda munhaurirano nenzira yakanaka, vakatiwo kana izvi zvikakona vachatungamirira veruzhinji mukubvisa vaMnangagwa pautungamiri nenzira iri pamutemo.
Mnangagwa akaramba, tiri kumusumudzira chaunga nezvaunga. Takataura tiri kuda kuti munhu wese Section 59 tiri kutaura kuti munhu wese hatiiti zvokutamba, tinoda kuinginika kuti munhu wese muHarare kana tichivharisa tovharisa. Demokratika. Are you ready? Tinda mamakisa. Ndakutumirwa yeye kuti mumwe wavanhu kure
vachamisa vashora kwavati kushandiswa kwevechiuto mukupinda mune zvematongerwo enyika vakakumbira vanhu vange vari pamusangano uyu kuti vambonyarara senzira yekurangarira vanhu vakaurayiwa pakuratidzira kwakaitika musi wa 1 August gore rakapera uyewo vakaurayiwa pakuvharwa kwakamboitwa makambani vanhu vachiratidzira munyika mwedzi wapera Vachamisa vashorawo vamunangagwa nemashoko vakataura kumwenezi ekuti vanogona kutuma zvemasoja kuti apindire mukunza runyararo munyika vachiti kuita kwakadai kunogona kuti vamunangagwa vagone kuzopomerwa mhosva dzekuponda vanhu Vachamisa vapeta musangano wavo vachitaura pamusoro pekongresi yebato ravo iyo ichaitwa muna chivabvu gore rino vachiti ivo semunhu anotevera gwara reutongi hwejekerere vakazvipira kusiya chigaro cheutungamiri kana vatsigiri vavo vakavati vasiye
My positions ese ano nominate but they are up and open for contestations. Ku baba ne chino no dani bobata batra sale batagani batra nagabata bandono seda ba congress. Mugawana chigona kupeka, dagamira kupeka. Mugawana mchida kupa mumu. That is the Democratic Party yetu ya Samina Inoisha.
Asi mushure memashoko aya vanhu vange vari pamusangano uyu vaita ruzharukuru vachiratidza kuti vanotsigira vachamisa Richard Musekiwa vanoekanzura muguta remasvingo neimwe yenhengo dzeMDC dzange dziripo pamusangano uyu uye vati vanotsigira gwara ravachamisa musangano wanhasi ndiwo musangano wavachamisa mukuru wekutanga wegore rino munyika uye vati vaita musangano uyu kuti vazivise vatsigiri vavo kuti vakananga kupi semusangano Ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini taura ishava.
Kusawirirana mumasangano evarairidzi kunonzi kwatadzisa kuitwa kwemusangano wekutsvaga nzira dzekumutsiridza nadzo kurangwa mabasa kwakanga kwambomiswa nevarairidzi vachiti vari kuda kumbopa mukana kuhurukuro dzavakanga vachiita negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima. Zvinonzi masangano evarairidzi aya aifanirwa kuita musangano uyu svondo rapera nemusi wechina asi hauna kuzobudirira. Panonzi panga paine hurongwa hwekuti musangano uyu uchiitwa mangwana muvhuro asi zvinonzi hautarisirwe kubudirira zvakare mamwe masangano achinzi ave kutoronga kudzokera kuApex Council sangano rinomirira vashandi vehurumende vose mukuru werimwe remasangano evarairidzi reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyavo vanoti mamwe masangano madiki evarairidzi haasi kufara nemafungiro avanoti anoitwa nemasangano eZimta nePTUZ Ekuti ndiwe vana mukoma wemasangano ose evarairidzi. Vanyavo vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezviri kutadzisa kuti varairidzi vataure nezwi rimwe chete. Ngatinzwe vachitsanangura.
Zvino hazvina kunyatsomira zvakanaka kurutivi rwevamiririri vevarairidzi kumaunions. Nyaya yanyanyonetsa zvikuru ndeye yatingatiyo Big Brother Syndrome. Yokuti kune maunions anozviti isusu tisi vakuru. Isusi takataka kuwapo, saka zvakadaro takakosha kupfuura mamwe maunions akazoteera nezuro. Izvozvo zvakonzeresa vonga mvonga mumaboka emaunions izvozvo zvekuti kana strike iya yakanga iripo iya yamazuva aperayo. Zvanga zviri pachena kuti strike yanga isiri pamutemo. Nekuti pamutemo chapter ndipo kuti patinotaurwa kana kukurukura nehurumende tine patinofanira kusvika kuti aiwa. Tatadza kuirirana kana tatadza kuirirana tinofanya kusaindirana inonzi deadlock vanomirira vashandi Sisi Alexander ne anomirira muhurumende anonzi Simon Masanga vanhu vaviri vavava ndo vaifanira kusaina inonzi deadlock tazobva ipapo taisingipinda zvemwe process yeconciliation yokuti taifanira kusarudza anonzi arbitrator aifanira kuti atiyananise pane kusawirirana kwanga kuripo kwacho Saka zvose izvozvo izvizvi hazvina kuitika ende vamwe vangu vanozvidzwa izvo kuti ndozvapenge zvakaitika asi vakatadza kuzvisaitike saizvozvo saka zvakakonzera madivisions pakati pemaunions
mungadoma here masangano amuri kuti ari kuita Big Brother zvekuti ndini mukuru vasingatarise kuenzana kwavarairidzi
tinoda kudoma vamwe vedu vekuZimta nevamwe vedu vekuPTUZ mapoka maviri iwayo ndo akonzeresa dambudziko zikuru kwazvo pakati pedu, nekuti iyo istrike yandataura nezvayo iyi payakanga ichitoenderera mberi, mamwe mapoka ese ari kunzi madika aya akati atakutojoinirawo strike iyoyo, asi vajoina pakati papapapa havana kana kumbopuhwa inonzi recognition. Vakaramba vachienderera mberi vakati isu tiri tu chete PTZ nezimta, tisu takakonzeresa strike ende tisi kuti maticha zaende pastrike. Ende vari vaviri zvakare ndivozve vakaenda patafura musi wataifange takasangana uri musi wesondo, kuti maunions ese ngatisanganei tikurukure kuti nyaya yestrike yofambiswa sei. Asi nerweseri vakaenda vakanosangana vega vari vaviri vakawirirana kuti ngatichisopei strike. Vakasopesa strike varivo vari vaviri zvakare, asi iri nyaya yekuti vaiziva kuti strike iyi yanga isiri pamutemo, nekuti yanga iri pamutemo vakangadai vakaramba vakasimbisa mashoko avo vakanga vataura makuseni ekuti isusu strike yedu iri kuenderera mberi. Anonzi Public Service Commission ndiani? Ndiani kwaanonzi Vincent Hungwe kucommission kwacho? Ari above the law, no one is above the law. Asi vadaro kuvanhu vanova mamembers vachiita usisu kuiri hwekuti vasangana patafura nehurumende vakanga vatoya kudhara vakagwadzira gwaro ravo rekusopesa strike, asi uku nerweseri uko vari kuti chimoto tiri kuendera mberi chestrike, uku vatosopesa strike kudhara.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyawo vari parunhare muHarare nestudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezimuta panyaya iyi, asi takwanisa kubata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe. Vanotiwo masangano ari kuvati vari kuzviita vakuru aya ndiwo ari kushandiswa nemamwe masimba avasina kudoma mukukanganisa hondo yekurwira kodzero dzevarayiridzi.
Mashoko evanhu vari kuda kutsvaga utamugati, mashoko anoratidza kuti vanhu ava vatumwa. Chiripo ndechekuti pakaitwa declare strike ndivo vakabuda paTV vemaunioni waya vachitaura kuti tapfuwa mari neMTC, vakaaccusa kuti Secretary General wokuzimta naPresident wokuPTUZ vanhu veMDC. Saka nhasi vanodzoka vachizotaura kuti paita Big Brother mentality zvabva nekupi. Chokwadi ndechekuti pachirungu vanoti you cannot become big by pulling the big or the strong people down. Varume ava ngavadzidze dzidzo chekuti kuti maunioni asvike paasvika akaseenzerwa, nyaya haisi yekuti ndingati kudii, nyaya ndeyekuti vari mugwara here. Maunioni aya mukaatarisa iye zvino izvi vakutoita kunge ivo ndivo maemployer, ndivo anobuda paTV yeZBC, ndivo anokotwa neHerald vachiakiza maunions edu kuti tikupohwa mari neMDC. Ndivo zvakare vanenge vachitaura zvakawanda. Saka kumwe kutaura kwenhando kutaura kwevanhu vasina chavari kuziva. Hatingazonzi nhasi tisu tava maunion madiki, nekuti the truth of the matter ndezvekuti Zimta nePTUZ ndivo maunion mahombe. Izvi hazvina nharo ichi, tine nhoroondo yekurwa chimurenga chekusunungura vashandi. Ende maunion aya kana achida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ngavasiyane nemendariti yekuti vakawana pane ZTV votitukirira, nekuti isusu hatizonyarari vanhu vatita zvavari kuita izvi. Mhando yevakara izi ndivo ivava vari kubuda vachisapota zvinhu zvisizvo. Iye zvino tine nyaya yekuti sangano yevarayiridzi ngaabatani ega ega tiite nharura nehurumende. Ndivo futi vari kuramba vachiti hanzi tinosangana kuapex, nekuti vanoda zvinzvimbo zvekuapex kunova ndokwavanokwira ndege, ndokwavanoapendwa kumabhodhi, ndokwavanopuhwa mari. Kureva izvo kuti vanhu ava vagara vari selfish.
Mune tarisiro here yekuti muchazogarawo pasi nemamwe masangano evarayiridzi iwaya kuti muumbe chinhu chimwe chete, mutaure nezwi rimwe chete?
Isusu neZimta pamwe neRatuz nemamwe maunioni ari kuda kuseenza nesu hatisi kumira, tikuramba tichingotaurirana, nekuti enezi vaitoita zvichingozvitsva. Hongu takandwa nezviro kuti vamazino vangu vari kumakase kumbere kwavo vachitaura kuti vari kuda kuita zvichingoze kuti vana vevarayiridzi nevana vemafibhol sevens vapuhwe kodzero yekuenda kuzvikoro vasina kubhadhara fizi as part of my non-monetary incentives. Zvino vanhu vezvinhu zvatiri kuikomenda kwavari kuti ngavaite izvi, asi iye vakunozvitaura kujekerere vanhu dzotambe pfungwa dzavo havachazvitauri kuti marecommendations aunzwa nemasangano evarayiridzi kuti zvinhu zvirerukire murayiridzi nemamwe masibhu sevensi.
Tichitarisira mune ramangwana, zvii zvamungakurudzirawo kuhurumende?
Hurumende ngaive normal, hurumende ngaizive kuti inoshandirwa nevashandi. Hatisi vafudzi vemombe, hatisi vanhu vekusakura nyimo, tiri vanhu vakaenda kunodzidzira basa ratiri kuita, tiri maprofessionals. Ende ngaaregere tsika yakuda kuti divider nemaunions edu. Iye nezvi mukatarisa vakumhanya nenyaya yemapayslip, asinei nechekuita nemaunions. Vakuda kuti mamembers emaunion apandukire legacy, vouya zvakare nesimu yekuti maunion abhadharwa mari. Kana gavhumendi iri kuti yakandibhadhara mari, ngaburi president pachena kuti majongo takamba $5,000 kuti avite kono kutsiraika.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira zviri kubuda musarudzo apo kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kupikisanwa zvakasimba. Vakuru vehurumende kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweIndia vanoti uwandu hwevanhu vafa mushure mekunwa kachasu kaive nemuchetura wakwira kusvika kuvanhu vangangoita 140. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa namutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tine urombo vateereri, mishina yedu nhasi inenge iri kuita dambudziko. Tombo kuyeuchidzai zviri munhau dzedu muzuva ranhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi iwe vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira yavanoti iri pamutemo. Kotiwo masangano evarairidzi ari kupesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Iye zvino tombodzokera kuna mutungamiri Nkomo kuti akupei chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Aiwa, ndaga simba angu, kuri seiku Canada uko.
Ndisho zvo chando chando chega, bade zvino kwakumboita kuchidzirira mbitana.
Aha, saka chii chauri kuita ku Canada uko?
Esmond, ndokuenda kuchikoro ku Thompson Rivers University. Iri ku BC kunodziya kwacho kwe Canada. And then ndoku sada business izvozvi ndamu third year. Ndachengeta kupedzawo manzi manzi.
Zviri kufamba sei zvidzidzo zvacho?
Zviri right so far. Tiri kupasa kuchikoro so clearly to be doing something right. But yeah, so far since we've been okay, we did a lot of volunteer work at campus, batsira na ne community in Zimbabwe kunoku, ne mamwe ma Africans as well.
Ku university kwako pane vamwe vadzidzi vanobva ku Zimbabwe here vaunoziva kana kuti uri wega?
Variko vanobva ku Zimbabwe. Vamwe vanoita vachingoya vobvaita transfer out, kana kuti transfer to Koro chandiri, vangwanungo yao vangu pedo ma degrees au nima diploma certificates kunoku. Batakati wande ma Zimbabwe nari kunoku.
zvi zvakaita kuti uwanikwe uchisarudza kuita zvidzidzo zvebusiness?
Mostly because like vabereki vangu vaishanda mubank, ndakatanga ndichifunga kuti noregedza ndiite computing science ne finance. And then at that point yanga ichiri a dream. And ndakazoya ndakuita makoursis acho, I fell in love with more of the business side of life. And then ndangoti, you know what, let me learn chekunoku tobva ndangozodzoka ndozoshandisa knowledge anendadzidza. Because like business is just an extension of your life, right? Like mukungoita develop my ideas vamwe vanhu. And I think kumba we really need to bring more of an entrepreneurial aspect kumba, just to develop more businesses. That's why I'm doing as a business kunoku, so that I can come home ndobva ndabatsira kuvaka nyika yedu.
Saka ndeipi business yaunoda kuita kana wadzokerako kuZimbabwe?
Right now I'm not sure. Ndichiri kutarisa kuti ndepapi pane gap kumba, like the bigger gap, so that I can help try and fill it in. And then also weighing it out kuti ndezvipi chandiri good at doing, right? Because it doesn't make sense nikanoti ndinoita zvefashion kumba, but I'm not as creative, right? So right now ndichiri kungotarisa kuti ndingaite sei. I've looked into mining, I've looked into farming and agriculture. So I'm not too sure kuti ndokwandichiuda enda here, but right now it's just acquiring as much knowledge as I can. Then decide that towards the end.
Uri kutarisira kudzokera kuZimbabwe kana wapedza zvidzidzo zvako here, kana kuti uchati shandei mbichana ikoko wozodzokera hako nekufamba kwenguva?
Ndodamboshanda kunoku for a little bit, maybe 1 or 2 years, so that ndonyatsodzidzawo system yekunoku then ndozodzoka kumba. Definitely ndinodzoka kumba though, like either way, because kumba is always best. And I miss home. Saka, yeah, kumbandi chadzoka, but I'll probably work 1 or 2 years in that pizza chikoro.
Pane mashoko aungada kusira vamwe vechidiki here?
I definitely say kuti rambai makashingirira, like just work hard kana muri kuchikoro, like even in whatever zvamuri kuita rambai muchingoshanda nesimba, because mangwana muziva kuti ndapi maopportunities angangoya your way. Like a real life example for me, I never thought kuti ndichauya kuno kuti ndiite chikoro, but rambai muchingonamata as well, because Mwari vanongokunzwai.
Aiwa, tinotenda zviku Cynthia nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much.
Vadiwa vatereri, chirongwa chedu chevechidiki chinoperera pano. Tanga tichikurukura namuzvari Cynthia Gutsa, uyo anodzidza kuCanada. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ntungamiri Nkomo. Ndinoti rarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri Nkomo. Vateereri, tinoda kuzivisai kuti nhasi tine urombo hatisi kukwanisa kupai chirongwa chinotarisa zvechitendero nekuda kwedambudziko ratiri kuita nemishini yedu.
Thank you.
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira, vachiti kana vakaramba izvi ivo vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwakamboitwa nevarairidzi, uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Chris Gande.
Lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi kube lohulumende wokuthiyelana leZANU-PF okweminyaka emibili. Amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awukucothoza umongameli Emerson Mnangagwa angaba esichoni. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi ufuna kwenziwe uhulumende womqhudelwano lapho uMnangagwa azabusa kweminyaka emibili laye abeselandela ngokweminyaka emibili. UChamisa wethule lamazwi phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kade zivuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru. UChamisa usole uMnangagwa ngokuthumela amasotsha ukuthi ahlukuluze uZulu. Sixoxe lesinye seziphathamandla zebandla lakhe, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, othi baningi kakhulu abaze kulumbuthano okutshengisa ukuthi uChamisa ulosekelo kakhulu. Ngene kwelunye njalo udaba, siyaxolisa ngokungahambi kahle kwemitshina yethu, sikhuluma sisenze nje siphezu kokuzama ukuthi silungisise ukuthi kuhambe kahle, ngoba ke kade sesifuna ukuthi silethulele udaba esilenze lo mnumzana Prince Dubeko, kodwa hayi, ikhanya imitshina yethu ingahambi kahle. Ongathesi ke sizwe ke olunye udaba lukamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli, othi yena owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kulandela amazwi kaMugabe awethule emzini wakhe izolo esithi uMnangagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe, uMugabe ofikise iminyaka engu-95 uthe kuzamfica laye uMnangagwa, ngakho ke engazikhohlisi ngoba enguye obusayo. Sixoxeke lapho lo mnumzana Dinizulu Macaphulana oyingcwethi kwezombusazwe, kodwa ke njengoba ngitshilo phambilini, ukhanya imitshina yethu ingasebenzi kahle okokuthi siyehluleka ukuthi selethulele lolu daba ngokugcweleyo, kodwa ke bakhona omanjinela bayagijigiji manje belungisa lapha lalaphayana. Kungalunga sizalethulela ke lolu daba. Ibandla lezanu PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama by elections emaphandleni kukhetho olwenzwe kuzigaba ezintathu izolo kumakhansili. Ibandla lezanu PF linqobe kuzigaba ezimbili ezenzwe izolo ezibalisa eMatobo lapho elithole amavoti adlula amakhulu amane i-483 kwathi eleMDC lona lathola 121. Kuthi eBeitbridge obemele iZANU PF uthole amavoti angu 683, oMDC wathola 54. Ibandla leMDC linqobe kukhetho olwenziwe eChitungwiza lapho obelimele athole khona amavoti adlula kancane inkulungwane 1059 kwathi obemele iZANU PF yena wathola 993. Kodwa lapha uyaziwa ukuthi eChitungwiza kuyisigodlo sosekelo lweMDC ngakho i-993 ayehlukananga kakhulu le-1059 osekwenza abasekeli bebandla le-MDC bethuke kancane. Kusigaba sinye sona lesi seChitungwiza we-MDC T ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uthole amavoti
¶¶
le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Silusizi balaleli lamhlanje ke imtshina yethu kayisebenzi kahle. Siyazama omanjinela bayagijima lapha lalaphayana bayahlanganisa silethemba lokubana kuzolunga manje ke silethulele ke indaba esilazo eziphuthumayo. Njengoba ngichile phambilini siyaxolisa zulukandaba imitshina yethu lamhlanje kayisebenzi kahle yiko ke siyazama silokhu sigijima khonapha sizama ukuthi silungisise imitshina yethu isebenze silethuleleke indaba njengensukwini. Okwakathesi ke silo mnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye ke esike saxoxa la ephambilini ngodaba lomhlangano weMDC obusenzelwa eGweru lamhlanje enkundleni yemkhopo. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Gande, lichona njani lonke balaleli kweZimbabwe.
Hayi ngithemba abatshonile abalaleli lamhlanje ke hayi into azihambanga kahle ke imitshina kayisebenzi kahle kodwa ke hayi njengoba sesikutholile siyathemba uzasipha ke obekusenzakala enkundleni yemkhopha. Ye ungasitshela okwakuqala ukuthi bekugcwele okunganani?
Istediyamu besichithekela ngangaphandle bekugcwele pam abantu bebaningi okuthi okade kubona bezibuza ukuthi kanti ukhetho solufikile yini njalo ngaseZimbabwe. Kithi kutshengisa ukuthi khona hayi abantu beZimbabwe kukhona ukukhonona ukukhona phakathi nakwabo okwenza ukuthi nxa umkhokheli wabo ethe wavakatshela indawo nabo bebe kuthi gwaqa behlangane ngobuningi babo.
Ye sizwa kuthiwa kukhona okunyaka ukukhulumileyo ngokuthi kwenziwe uhulumende wokuthiyelana ukuthi kube lezigaba ezimbili zeminyaka emibili ukuthi omunye abuso kweminyaka emibili omunye njalo alandele. Ungasitshela ukuthi utheni ngalokho?
Obusobala Gande ukuthi khona kuleli lizwe akula olobufakazi obwaneleyo obokuthi angathi onguye owawina ama-election ngumnankakho. ngoba sikhuluma kanje akekho othwele inombolo ezijuthi umnangagwa wawina wawina lolu khetho ngenombolo ezingaki yalokho ke khathesi ke kulama president amabili kuleli lizwe kulo president wafakwa yi-constitutional court kanye no justice Chigumba bese kusiba lo president owakhethwa ngabantu so kulama president amabili la omunye ungupresident ngenxa yokuthi njengokutsho kwami i-constitutional court yamfaka omunye ungupresident ngenxa yokuthi abantu bayamthanda so ngenxa yalokho ke ngakuyikuthi singafuna ukuthi omunye lomunye ebuse isigaba sakhe kumbe abuse lapha awina khona sibona ngabantu abahamba kumarali akhe omunye ekhansele amarali akhe njengalokhu esakubona okwayenzekwayo umnankagwa esithi angeke wahambe emaralini akhe ayewafakile kungangcono betshintshane bebona ukuthi onguye obusa kuhle nguphi kabuse-ke 2 years umnankagwa ephume ekungena uchamisa i-2 years bebona ukuthi umehluko wakhona yabo unganani xa umnankagwa ezenza yena onguyothandwa ngabantu
ye uphethe yini udaba lo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe akukhulumileyo izolo esola umnumzana umongameli Mnangagwa
okusobala ukuthi uMgabe lokhu waphuma e-State House lokhu wakhitshwa ngamabutho ngomnyaka ka-2017 secabanga njengabantu beZimbabwe bonke izinto ezibonwa nguMgabe yizizinto ezibonwa yi-2.6 million abantu abavotela uTamisa ayibo abakhulumelayo so uTamisa naye ukukhulumile khonokho okukhulunywe nguMgabe ngoba into ebonwa ngumuntu wonke ophila kuleli lizwe ngaphandle kwalabo abangaphili kuleli lizwe so ke okuthile ukuthi hathi amabutho kawabuyele emabharakini ukwenzela ukuthi abantu beziphilele kuhle kungenamabutho ayibo angane ayabahlukumeza esenza okungalunganga okungavunyelwa ngumthetho
ye manje nxa sikhangele elakusasa kuyini kakhulu akhulume ngakho ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho olulandelayo asikezwa eliphatha kabanzi
okukhona kathesi upresident uChamisa akumeleleyo ukuthi umnankagwa ebuye ezokutsho ukuthi silisibili uyafuna ukuthi ngikhulumisane ngakuyikuthi engafuni ukuthi kukhulumisane ubaba umnankagwa noma abantu belihlupheka kangaka kuleli lizwe yena angathi hhayi kafuni ukukhulumisana kutho ukuthi okungenzakala ukuthi kungangcono kukhanje esibedini ngoba asimboni phela ukuthi onguye sikisikile othakazelwa lo mbuso okhona kathesi ngubani ngoba imenye uzulu omningi phakathina kwelizwe lezimbabwe uyakhonona ngitsho labezanu bakhona abaningi undodalwana kabasamfuni so ngakuyukuthi yena engafuni ukuthi ethole ithuba lokuhamba etafuleni esiyakhulumisana labantu bona laba bemtshele khonokho abakufunayo ngisho ukuthi-ke kungangcono abantu bengena ezitredini ngoba bayavunyelwa i-constitution yasezimbabwe ukuthi behambe bedinefleta ukuze umnankagwa ephume
hhayi kuyezwakala hhayi siyabonga kakhulu omunye umhlangano uzaba khona nini we-m d c wona lo ofana lawo nalo wokubonga abantu
bengingakayitholi i-timetable etshengisa ukuthi ama-programs akhona ami njani but ngikhangelele ukuthi ose amaviki wonke amabili ayabe kuyabe kulento eyabe isenzakala phakathina kwelizwe ikwenza ukuthi abantu behlale nabo bekhangelele ukuthi kuyini okufuze ukuthi kwenzakale
okay hayi sibongile kakhulu umnumzana
Chris kulungile
hayi sibongile ye lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ebesixoxa la ecingweni esegweru okwamanje-ke sesixoxa ngendaba kamkhokheli kamsekeli kamphathintamba owezokwethulwa kwimbiko umnumzana Energy Mutoli othi yena owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi lokhu ukutsho kulandela amazwi kaMgabe awethule emzini wakhe ngomgqibelo izolo esithi umnankagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu ukuhlaziya lolu daba silo mnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra siyakuyamukela kuhlelo mnumzana Mkandla
hayi siyabonga linjani balaleli
Hayi siyethemba abalaleli bayaphila. Mnumzana Mkandla, ungathini wena amazwi kamo ka Mnumzana Mgabe hayi izolo la?
Really amazwi kaMgabe mahle kakhulu. Alubana kade khulunywa ngumuntu onjengoDabengwa kumbe khulunywa ngumuntu onjengoPius Ncube kumbe khulunywa ngumuntu ongasiye umuntu onjengomuntu ongumgazi. Wamazwi akhe bemahle kakhulu besakha ebetshela umnumzana ophethe intambo kathe seZimbabwe umngameli uMnangagwa ukuthi etshiyane lokubulala abantu. Ngoba abantu laba abalokhu bethiwa khona bayakhangelwa lokuthiwa khona i-board viewing lokhu bekhangelwa ekugcineni kwangikhona la abantu bazabe sebekhangela yena. Amazwi lana ngiwathandile kakhulu. Kodwa ke umbhuqazwe lo-ke wegugarawundi lo uMgabe uzibeka ngathi lokhu bangaka abantu basele khona laphana maningi ama-car accident kade senzakala pho-ke kusuke kusiphazamise lokhani ukuthi kanti umuntu nxa engasekho ebukhosini uyabona yini into okuthiwa yihlala kahle yabantu. Wenza isizwe sabhuqwa sabhuqwa sibili okunye okungelalihloni ngakazengevele exolise wathena kwakuyo isikhathi sokuhlanya i-madness kodwa nguye wayehlanya kuvuka uhlanya lobu kwakuvela ngaphi ubhova lolu lwaluvela ngathi akwaziwa kodwa wathiwa kwakuyisikhathi nje sobhova. Ubhova lolu lulethwe ngubani ngoko ngubani aze ngichazise lokho kodwa zengixolise.
Manje ke nxa sikhangele yona le imbiko kaMgabe ingayitshengisa na ukuthi sesizabona okuningi kuchombuluka konke kade kufihliwe sizwe sokununka lalokho okuthiwa ngesilungu ngamaskeleton ekhabothini esekhithikela phansi.
Ukuthiwa kuhle uMgabe lokhu ukuthi kanti abantu babulawa kangaka kuyini uthi uzakuthiwa kulabantu abanemisibile lapha sebewulewe lapha kathi indoda lokulalela nabantu kuthi kulamangcwaba lamangcwaba lapha awazwayo lapho ukuthi khona abantu kuzibantu bafile izibantu bafile lapha uyakuqamba lokhu kuthi kuyini kanti khona lokho okwenzakalayo uyakhuza kuthi ukuthi ukhuza into eliqiniso ngoba nomuntu ohlezi phansi kwe-information uyamtshelo lo munye wakhe lo akadezile konke ngombhuqazwe wesizwe ngama-80s uzomtshela nje ukuthi kathi wenzani eqhubekela phambili ngokubulala abantu kusasa lokho okuzamthendikela lokho kuthi ukuthi kuningi okusezaphuma-ke kathe sekuyaphuma egcekeni uMgabe nje nxa engathathwa esekwe egcekeni laphana ethi ekhulume ngento ye-gugrawundi uzabe ethelele omunye wakhe la kukhanya ngazani uMgabe uyazigeza entweni ye-gugrawundi.
Ye yikho kade sekubuya-ke umbuzo wami khona lapho ukuthi kungakutshengisa na lokho kukhulunywe ngumgabo ukuthi hayi yena ngesikhathi se-gugrawundi wayengazi lutho.
Osokusegcekeni kathesi lapha kukhanya ngazani inyoka sijikelwe kuyo nalo ndoda lo ujikele kuhle nje uMnangagwa kuhle sibili nxa usilandelisa nge-intelligence uthi kanti abantu babulawelwane kusasa abantu bona laba yibo kusasa abaningi bangikhona abazafuna ukubona ukufa kwayena lo muntu kuthi ukuthi kuningi akuzakuchazwa lapha yena ngokwakho sezikhupha ebubini bonke be-gugrawund lobuya sezitshengisa ukuthi khona yena wayengasiyo ephethe i-intelligence ngasiwo ayephethe ezombutho leyo minister of defence. So konke lokhana sokujikidela emuntwini nalo yena sezigezile wabe segcikile ngenkulumo yakhe sikila ayikhulumileyo laphana kusobala ukuthi lobe ngaye ikhothi uyaphuma discharge ngoba uyatshengisa ukuthi khona umuntu anguye ukwenza lokho ngubani.
Hayi kuzwakele, sibongile kakhulu Mnumzana Mkandla.
Hayi siyabonga ba.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Hayi zulukandaba, uhlelo lwethu luphela-ke khonapha lamhlanje. Sixolise njalo kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje besingahlelekanga kahle ngenxa yokungasebenzi kahle kwemtshina. Igama lami ngu-Chris Gande. Lilani.